Tiri kuona kuti COVID-19 yapinda mumaruwa nesimba. Chii chiri kukonzera izvi?
Ya kumaruwa COVID-19 yapambira. Ezvino hapachina muZimbabwe paunoti apa hapana. Ndinoona spike iri kwezvino kumaruwa inogona kunge yakanyanya kukonzerwa nevana vechikoro vaibva kuma boarding school. Vakaenda nayo. Tozva kuti muzvikoro umu chachaputika chirwere ichi. Vazhinji vacho vanobvawo kumaruwa vangoendawo nacho vachinopa vari kumaruwa. Chechipiri ndechekuti mabhazi edu aya ezupwa aya ari kungoramba akazara. Saka kumaruwa ikoko katirigambosvika kutaundi ndotenga chakati. Unodzoka wabata COVID-19 mubhazi imomo. Nokuti munenge muchitori neumwe ane COVID-19. Then rimwe dambudziko nderekuti kumaruwa hakuna testing yakakwana. Hakuna matesting facilities. Kana uchida kutestwa unotoenda kutaundi. Izvozvo futi imwe bottleneck yakashata iyoyo. Testing haiswe kumareserva. Kutira kuti vatestwe vari kwavari vagoiswa muisolation vari kumareserva ikoko chirwere chisapararire.
Chii chingaitwa nai Dr. Madzorera? Chii chingaitwa nehurumende kuti imise zvave kuitika izvi?
Zvino tinokurudzira hurumende kuti ito increase, itoita blitz yokudzidzisa vanhu kumareserva. Nokuti papa nebelief yokuti kumareserva hakuna COVID-19. Belief iyoyo inofanira kutanga kuchisukwa mundangariro dzevanhu vazive kuti chirwere chapambira. Uyezve ngapave netesting inoitwa kumareserva ikoko vasingafambe nzendo refu dzokuenda kunotestiwa futi. Kana unga uri negative unotozodzoka wati wane chirwere ikoko nokuti wakwira bhazi rarakazara vanhu. Asi dzidziso nokuenkarija vanhu vari kumareserva kuti vapfeke mamaski. Vanga vasingapfeke vachifunga kuti izvo hakuna. Then chimwe mariro, vanhu kumareserva vanongoungana pamariro ndopavanopasana chirwere checovid-19 ichi. Mariro ngaave regulated kumareserva, vanhu vasangoungane kumariro.
Vanhu mumaruwa vane ruzivo rwakakwana here? Vakapiwa ruzivo rwakakwana here? Vanonzwisisa nezvechirwere ichi here?
Panyaya yekunzwisisa ndinoona kunge vanhu vekumareserva vanoziva kuti chirwere chiriko, vanongozvinzwawo maradio. Asi vazhinji havasati vagutsikana kuti chirwere ichi chako kumaruwa ikoko. Mazuva ano ndakutoona vakuvhunduka nokuti kwaakufiwawo kumareserva. Munhu otofa otonzi afa necovid. Saka asi kudzidza kwakanaka ndekuti vafane vadzidziswa pasati pavana arwara. Uyezve kuti vakwanise kutsvaka rubetsero early treatment nokukurumidza. Izvozvo ndezvimwe zvinodzivirira futi kuti chirwere chisarambe chichipararira. Asi dzidziso yakakosha.
Ko iye hurumende nai Dr. Madzorera iri kuita zvose zvinofanirwa kuitwa here kuti chirwere ichi chidzikire?
Hurumende iri kuedza hayo kuti iite zvinofanira kuitwa kumareserva, asi hazvina kukwana. Nyaya yecommunity surveillance iri kure chaizvo kumareserva. Hakuna contact tracing yakakwana. Kumareserva makliniki ikoko haatokwanisi kutesta COVID-19 pamunhu atouya ane masymptoms ecovid-19. Anozorifewa kuti atoenda kutaundi. Izvozvo hazvina kunaka. Nokuti achakwira bhazi achizadza vamwe futi achienda kutaundi ikoko. Saka nyaya yekutesta, nyaya yokudzidzisa vanhu, ngavadzidzise vanhu. Ngapaitwe blitz yokudzidzisa vanhu nezvecovid-19 uye zvokuti yapambira mumareserva. Kurapa kwacho ndiri kuona kumareserva zvakare kuchiri pasi nokuti vanga vasina kugadzirira. Makliniki ngaadzidziswe kuti izvo munhu ane COVID-19 anorapiwa sei. Ngavapiwe mabhuku, mamanual okuti zvinofamba sei. Then chokupedzisira nyaya yenhomba. Nhomba haisi kufamba, ndiyo ultimate yatingati danho redu rokupedzisira ratakatemba naro rokuti tipedze chirwere checovid-19. Vanhu vazhinji havasati vabayiwa nhomba nokuti yakashota. Hurumende ngaione kuti yamita obligation yayo yokuunza nhomba dzakawanda 1 million a month sezvavakapromisa. Tikave mareserva ese ndokuti kurire chirwere ichi.